Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Tuesday, March the 14th, 2023. I am Tungameli Nkomo. Tonight, we are talking about the ongoing mobile voter registration exercise, which the Zimbabwe Electoral Commission, or ZEC, admits has run into problems. The so-called registration blitz, likely the last before general elections, kicked off on Sunday and will run through March 21st. Following a number of complaints by the public over delays yesterday, ZEC issued a statement today saying it is currently experiencing technical difficulties at some of its registration centers due to shortages of electricity affecting the charging of the biometric voter registration kits. Seeking to allay fears of many people failing to register as a result, ZEC said it assures the public that every eligible citizen will be registered, adding the commission will do its best to discharge its mandate. Still, the delays at various registration centers are said to be frustrating many potential voters, some of them young people seeking to vote for the first time. Besides the technical hiccups, some are failing to access identity documents because personnel from the Registrar General's office are not present at all registration centers as previously promised by the government. Lee Chonanjani, Sapolwe Zimbabwe, siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhlanje sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe Mobile Voter Registration Blitz. Olusungulwe yiZimbabwe Electoral Commission ngesonto lusiyaphela mhla ka 21 kulinyanga. Phansi kwalolu hlelo, iZEC iphume ijumo isiya ebantwini ukuyabhalisa labo abalokhe bengakabhalisi. Kodwa abaningi bakhala ngokuthi batshona besendwendweni ngoba abeZEC bephuza ukubabhalisa njalo le mitshina yabo ikhanya isifa mahlayana nje. Abezeki bakuvumile lokhu kumbiko abawethule namuhla bachasisa ukuthi baphuziswa ukucitshwa kwamagetsi ngoba imitshina yabo isebenzisa amandla kagetsi. Kwesatshelwa ukuthi ukuphuza kwezeki lokhu kungabangela ukuthi abanye, ikakhulu abasakhulayo abafuna ukuvota okwakuqala, bagcine bengasabhalisanga. Kepha iZEC ithembise ukuthi wonke umuntu ofuna ukuvota uzabhaliswa. Kwaziwayo batereri beStudio 7 nasi muchirongwa cheLive Talk The Connection. Tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa vanhu vachavhota musarudzo dzegore rino. Chirongwa cheMobile Voter Registration Blitz. Chirongwa ichi chakaparurwa neZimbabwe Electoral Commission nemusi wesondo uye chinopera musi wa 21 mwedzi uno. Vakawanda vari kuchema nekuti ZEC iri kunonoka kunyoresa vanhu, izvo zviri kupa kuti vaswere vachipiswa nezuva mumitsetse. Vamwe vari kuchemawo nekuti zvikwata zvekwamudzviti kana kuti registrar's office zvekupa vanhu zvitupa zvakange zvanzi zvichange zvichifamba nezvikwata zveZEC hazvizi kuonekwa. Kuti chirongwa ichi hachizi kufamba, ZEC yavhumawo nhasi kuti chirongwa ichi hachizi kufamba zvakanaka. Commission iyi inoti kushayikwa kwemagesi munyika kuri kupa kuti itadze kunyoresa vanhu nekuti michina yayo inoshanda nemoto wemagetsi. Asi avimbisa kuti munhu wese anoda kuvhota achanyoreswa. Mumwe ari kushanda nevechidiki pakuvakurudzira kuti vanyorese amai Selina Kaware Ware. Vakataura nemutori wedu wenhau Godwin Mangudla pamusana pechirongwa ichi kukuwadzana nezuro.
Kwa kwa zana two community mbu asiste wawani kutuwa fini mkati wani urejista kufuta.
Saka mkati sana ngura uruziru kufamba siku vapakata nga chirongwa ichi nezuro.
Nezuro vashandi weziki vanga vasinga nyatu shanda vashanda shuma shuma asi pazwara na asi varu shanda shuma. Pazwara nezuro tikazofonera vakuru wedu vakauya vakazotanga kushanda shuma.
Saka nezuro makakwanisa kuregista vangani uye nhasi paregista vangani kusvika pari zvino.
Pari zvino paregista vanofanira kuita 80. Nezuro pakaregista 100 200.
Ko pane matambudziko here amuri kusangana nawo pabasa rinyura muri kuita iro rokubatsira vanhu kunyoresa kuvhota?
Aiwa, adambudziko hapana ratiri kusangana naro zvinhu zvese zviri raita hazvo.
Vanhu vari kuuya nezvikwanisiro zvese here zvinodiwa? Tambonzwa kumwe zvinzi vanhu vari kuuya nezvitupa.
Zvitupa vari kuuya nazvo, maproof of residence vari kupiwa mukati.
Ko vamwe vari kunzi vari kuuya namadrivers license?
Hapano, pane mumwe chete akuuya nedrivers license asi vazhinji vese vari kuuya nezvitupa.
Pane zvimwe here zvamungada kutitaurira pamusoro pechirongwa chanhasi?
Haya, chatiri kutaura tiri kukurudzira kuti vema2000 havauye varegistered.
Saka ipo pakuuya vanhu vari kuuya vanhu mungati vanhu vakuru kana kuti ndivo ma2000 amuri kutaura?
Ma2000 ari kuuya, vakuru hakuna asi ma2000 ndivo vari kuuya vazhinji. Vari kutitsvira vaigara kuona chitsvisa kupakusi. Vari kuuya vari kutitsvira.
Kobulawayo khona intathelizindaba yethu uAnastasia Ndlovu ukhulumele lunga lenhlanganiso yabafundi ezinasu umnumzana Benoni Ncube.
Ina njengenhlanganiso yamastudents senelise ukuthi uhulumende engakafaki ilanga leli levoter registration plates bese sihlesa sahamba sapota maprovince wonke kuvikile edluleyo sikhuthaza ama students ukuthi aregister ukuvota. Indi kulamalanga amabili adluleyo kulenani lama students esesilalo abatshengisele ukuthi benelisile ukuyafika lapho kuregister khona ukuvota. Abehlulekileyo bafake izizathu ezinjengo ukuthi lapho bafunda khona lama registration points kukhatshana, so besisakhangele sadinga indlela zokuthi singenza njani ukuthi bathole leyo transport yokuthi bafinyelele, but asonto ezahlupha into elungisekayo. So thina into esayenza ukuthi simeke sure ukuthi wonke umntwana osesikolo uyeneliswa ukuregister ukuvota. Ngakho ke sokulula ngoba kusadingakali i-proof of residence. Iyadingani yahlupha ngoba ama-students amaningi akuma-learning institutions lawa afunda ivele amadolobheni ashiyeneyo. So ukuthi azeneliswe ukuyafinyelela i-proof of residence ikadokumisa abaningi ukuthi baregister ukuvota. Kodwa sikhuluma nje khona kase kufakwe izeki kwenza kube lula ukuthi ama-students eneliswe ukuyaregister ukuvota. Kubalulekile futhi ade sikhuthaza ama-students ethu ukuthi ekuregisteni uvota lapha ulungisela ikusasa lakho. Njalo awuregisteli kuvota ngoba ungenisa abezelizwe ezikhundleni, hhayi kujulile ukudlula khonapho. Uregister ukuvota ukuthi ufake umuntu esikhundleni ombona ukuthi lo muntu lo uzenelisa ukumela izinto ezingihluphayo. Asiphonge ufaka nje ngenxa yokuthi ngowezembusazwe kumbuquka ikawusi yalumhlobo kumbe lokhu, hhayi sikhangelele umuntu ukuthi noma ivela kuliphi iba iparty umuntu lo uyenelisa yini ukulungisisa inhlupho ezihlupha abantu.
And now to discuss this issue we are joined by Nkosikona Diviti of the Voter Mobilization Civic Group Ekaya Vote 2023 and Yangasen Matete of the organization Project Vote 263. Welcome, gentlemen, and let me start off with you, Mr. Matete. We understand that a member of your organization, Alan Chipoi, was arrested while on a voter mobilization campaign yesterday. Tell us more about that, and what's the latest?
Thank you the commission for running out because to try and assist as many as people to raise their voice. Unfortunately, the necessary is that we are facing to do with powerhouses is mentoring and also the ministry of team and commission of Alcalabi 2. Some of the things that we are facing that we are like to say, is to do with harassment of people are mobilizing people to raise their voice. It's not only on our side, but for the opportunity to a member of the community to say, okay, if you go to the system of members, the other thing that helps, that's where they do more than what the government is talking in the price details. So what is happening now is that you are seeing that if we are in black elections, there's increase of political opinion. So anyone that is seen to be mobilized in young people, they are seen in the teaching. So we engaged one of our members, we are at 4 years of the yesterday to the office. We were the charge was that you are the accused of illegal taking videos. It's a content secretary center. But you are the least anything that is not in the body. It's not what you have to realize today in the morning. We have also used the system in Klawai, where some of our colleagues in Iraq, the people who claim that they come for the presidential office, the other is to get the one year of this call, where the people who are confiscated by the ID for the phone, if you are at the phone, and our appeals of our colleagues are to call back in the claim that they are from the presidential office. We actually accuse our volunteers of engaging with illegal activities of mobilizing people. We were going to get the engagement to see the investigation of the people who are from smoke and security police station. So, what we need to say that we are trying to engage in a domestic manner that our members are used to say that the pre-national police station to be changed. So, these are some of the things that we are facing which are mobilizing the young people to report. But I think this moment is an issue in Zimbabwe. We have been several times since we started the fight in 2010. We have been arrested, and I think we've been arrested several times or in the past. But in the United States, we go our way to wait to do a 9-party organization that seeks to promote this particular election. And we see the government that they keep doing, know that there is not enough for that, it's still enough to benefit the people mentioning. Especially for that administration. So we're trying to go to the next administration to understand why we are being harassed by people who are from the state who are supposed to protect us, the students who are in the business of critical work that is to do with civil participation and in turn the opposition that go on civil participation.
Thank you. Thank you there, Mr. Matete. And I will ask my producers to call you back because I can hear you are talking, but I can barely make out what you are saying. I think we have a bad connection there. And if you have another number, an alternative number, please give it to my producers so they can call you. Meanwhile, let me go to Ubabu Nkosi Kona Diviti, owenhlanganiso ye Ekhaya Vote 263. Mnumzana Dibithi siyakwamukela kuhlelo akusitshele kobulawayo kuhamba njani ngoba kwezinye indawo sizwa ukuthi hayi kule nkinga izeke yavuma ukuthi hayi kwamanye ama-centers amagesi ayacitsha igcine sehluleka ukubhalisa abantu kanti njalo abanye bayakhala ngokuthi abakomsithele obekuthiwa bazahamba labezeki bethathisa abantu izithupha kababonakali kobulawayo kuhamba njani. Alo, mnumzana Diviti?
ngiyawulinganiswa
wose nguzwa kathesi ye ungaqhubeka nxa uzwile umbuzo wami
Oh ngiyuzwile ngiyabonga kakhulu kobulawayo okwenzakalayo kathesi ukuthi khona i-registration ngaqala nge-registration i-registration sivile ama-centers onke aqanjwe izeki ukuthi akhona kobulawayo akhona ngoba lathi sihamba silandelela lapho kuthiwa ama-registration centers akhona sivile kodwa uhlupho olusuke libe khona indaba zamagetsi okokuqala amagesi ayahamba kakhulu njalo kwezindawo zathola ukuthi umtshina ubusebenza namuhla kusasa kuze sokuthiwa hhayi awusasebenzi kuhle so sicela ninembijana kumbe ningahamba ku-polling station ethile ukuthi kuyebhalisa ukuvota so izekhi layo ngibone nami bengani sebe-admithi kulama-challenges anjengawona lawo ukuthi abantu bathi sebefikile sebelayinile bezokuthiwa hhayi umtshina wenzanga kuhle kumbe amakhiti athathanga kuhle amasola ukuthi kunjani abantu bacontinue be-rejest ukuvota then bese siya kokwesibili indaba sabona uhulumente wakhuluma i-registration department yakhuluma ukuthi hhayi bazabe bexhasa izekhi bethathisa abantu abatsha izithupha kodwa lokhu akwenzakalanga ngendlela ngoba nxa sixoxisana labantu basitela ukuthi hhayi kwakutshela ukuthi iyana komsitheni ngoba thina asina babantu be-registry lapha kuma-registration center zona lakhona so nathi sesizama ukuthi sibuze ku-registry ukuthi yona eyabi iqalisanini ngoba le nxa kuyikuthi bebe-part of i-bit le esikhona eqalise ngesande abakabonakali lapha kuma-polling stations kuma-registration centers akuma-constituencies akubulawayo ukuthi zizwisise ukuthi kuhamba njani njalo nanzele ukuthi kulezinye indawo ngigqila futhi njengokuthi ekhaya vote ngisebenza kobulawayo matmoth nasemathsouth nxa siqoxa labo ematsouth bakhuluma ngendaba ezokuthi khona ezinye indawo zakhona zikhathani uzathola ukuthi each constituency inama-voter registration officers amabili kuphela so nxa beku-constituency lapho ababe-rotator within the constituency so uzathola ukuthi babesendaweni eyi-one at a given time babe ngekho kwenye indawo so uzathola ukuthi kwesinye isikhathi indawo eseduze lawe ilohambo kakhulu kumesiyana ekhona njalo inabantu bebengakwazi ngibzekeliso ngasephila abesizofike bebengakwazi kulebenje sazayi kule ndawo kule ibhit enje bebengakwazi bebeyizwile ukuthi ikhona kodwa bebengakwazi ukuthi iqalisile sikhulu
I'm not sure ukuthi lokhu khona yini khonapho babadibithi kumbe ucingo luqumile but we must say ukuthi indaba yezithupha ubaba udibithi akhuluma ngayo kobulawayo uhulumende ubethe kuma lokhu esingathi ngama-static centers ongangothi i-ofisi yabe ivele khonapho yakhelwe khonapho lapho abantu abangahamba khona ukuyathatha izithupha lama birth certificate bekuthiwe kuse district office Enketa sub office Ntumba nemakhandeni sub office kanye lase Phumula sub office kanti ke lokho kuthiwa ngama mobile ngama mobile centers bekuthiwa kuse Montgomery Wall masiye phambili primary school Greenfield Primary School, Country Park Housing Office, Baytol, Magwegwe Wall, Popoma Wall, Pumla South Wall, Kulumane Wall, Senza Ngakona Primary School. Ngezinye zenda ulapo ulama mobile center zabantu abangayathatha khona easy to pa. And we have lost Ubabu Dibiti, but we have Matete. And before I come to you, Mr. Matete, please do stay on the line and let's take a short break.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those just tuning in, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight, we are talking about the mobile voter registration exercise, which is experiencing some technical glitches due to power outages. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, as well as VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And our guests tonight are Ubaba Nkosi Khona Dibiti of the Voter Mobilization Civic Group Ekhaya Vote 2023 and Mr. Yangasen Matete of the organization Project Vote 263. Ndiwe kwa muri vama tete. Tukona muri kuchema chema nekuti chirongwa icha chizi kufamba zwakanaka. Uye zwe zek iri kuvuma kuti aiwa dambudziko remagetsi ratuonesa moto. Tuzva kuti chirongwa ichi chakatanga nemusi wesondo uye zve chiri kutarisirwa kupera musi wa 21. Murikuona Zek iri kugona ichigona here kunyoresa munhu wese anenge achida kunyoresa nekuti yapurisa mashoko nhasi ichiti aiwa wongo iri kutadza asi iri kuvimbisa kuti ichanyoresa munhu wese anenge achida kunyoresa.
Ndinotenda mashoko abisa nezeke ndivakutadza kuita basa ravo. Mashoko atagara tichitaura achaona vanhu vakawanda kubva vakatanga blitzini. Zvekuti vanoti vanokwata kunyoresa vanhu vese vatange vatangota kuvhota, tiri kutotarisa kuti maybe pamwe kuda vachazotipa imwe information, but ezvisizvi tichakandirwa vari kutaura zvacho nezviri kuitika hatingagoneki aliyeti kana vadzoka vakazokora mapemebit nekuti tiritaura kuti mapuranina vakaita tijavo vaaaiiation aode kuti vanenge vachiinda paexition center kwemazuva kana zuva hwani kana mazuva maviri vomubvaona pane imwe. So zvatinoreva zvekuti kavakatobva mazuva maviri apera kana mazuva vatatapfuura havatapuzva kavatodzokera vakuinda kumwe. Saka vakatoda kuregesa vanogara ikoko vaia vakaba kuregesa unless kana kuri kuti mezvekuvadisaidza ku kuti vaexedeblisi avoko kuita anaza blisi in the coming month and maybe next month. So zvavari kutaura zvinavakaitisa neplani inenge ichioneka nekuti kuti vangoti tichanevaaaaaa hatipasina plani yacho yatikazochiona pagraund hatishani itivo titare tichitonyorerao samba mangwana kuti kuti inge tiekedza blisi yavo kana kutotambidza blisi yavo pasha because tikuona kuri kublisi yavo yavakaita ii tiaetikoa plani number one havana kuti vana plani kuti indicate kuti hakuna magetsi achakati muzimbabwe rinoetanidzo kuti magetsi ari kuenda for more than 22 hours every day. So taia kuti pavakangana pana chokachinga chikadzirisa vatange vaine backup plan inyaya yepower. Second nyaya yenetiweki kuti machina yavo inenge sayanetiweki. So izvizvizoti kuti nei vanenge vaine plan kumishisa inenge tichishanda and also nyaya yekuti vanhu vavakupa maseta maofficers avo ari kunonoka kungatiketaimplemente. So tikuona sekuiaitaiekitrain kunavakuketa information zvekuti munhu wani anenge achibatsetiaseta kuregesa and matus evaaaoblog anenge akatiende and vechidiki namadzimai vanenge vaiesesion because of maissues akuti vanenge vaaaaremaoko akwasi kana aoeeare pamadzamaviri kanaatiemeraekuona pachitenda panotaaikana pamasimaaiaeana makumi matatu chete ofiki tinenge vanhu vakawanaa kana ari mazana maviri kana matatu vanenge vari malines avo. So zvavakutora kutiyesana kutangaichitanhaosi tikakuda kulani yavakaaaeuii hawo vakaitaeeaaeaa. So tiingatamba mangana kuti aiaekutendaiie
Aiwa, tinotenda va matete and please do stay on the line. Sitate umlaleli. Timbotora mtereri va Richard Moyo. Va Moyo tinokugamuchirai muchirongwa.
Notienda makati notienda ndinokugamuchirai baba vangomo makadiko zvenyu.
Aiwa, tinofara edu kana muchifara. Oh, gurisei ku South Africa.
Kuraiti munhu wamwari muri sei kuamerikano.
Kuri bo kunoku. Ameno ndi makanonyoresa here kuZimbabwe kuvota.
Isusu tisu vanhu vekutanga zvika tikasavhota tikasanyoresa kuvhota katinga tichingoniswa navanhu, saka tisima kuti tionese vanhu kuti kuvhota kuri chakakosha. Takanyoresa kuvhota zvedu. Nokuti takatombosvika tikatarisa rana December apa kuti masede arimo here. Saka chandinotiri kuti kunyoresa kuvhota kwakakosha zvikuru. Kana neniwo ndiri pano Sava Moyo ndakadonyoresawo kuvhota. Ndakasvika panzvimbo yekuvhotera ndichibva pamudziri wekuzvitupa kumba kwedu kuchiredzo. Ndikakurudzira vechidiki vazhinji kuti handei tonyisa kuvhota, asi ndasvika ukoko ndakasvikawo paanonyoreswa kuvhota. Unotanga waenda pane vanhu vakagara panzi vakabata mabhuku avo ozoenda mukati nechitupa chako vacheke kuti sara kuri rimeri musisimu. Kana wakamburiswa kana usina wobva watodii, wobva watanga kunyoresa kuvhota kwacho, wopinda mukati wotorwa foto nemafingerprint kana vachinge wadaropwa kaslip nzvimbo yaunozovhotera. Saka zvinhu zvatakaona zvinoitwa izvozvo. Saka ndiri kukurudzira zvikuru kune vechidika kuti kumunhu wese kuvhota ikodzo remunhu wese. Kuvhota kakada kufana nemunamato, kuti munamato unowo kasangano ita chikuru. Saka vanhu ndiri kukurudzira kuti nyaya yevechidiki kuti ngavaende vanonyoresa kuvhota. Kuvhota chinhu chakanaka, asi chinhu chandakanyanya kushora mukati mune nzvimbo dzekurwisa kuvhota chandakashora zvangu senemamufundisi Moyo, ndakata chimwe chinhu chandakaona changaitwa kuchiredzi kana chiri kutiitwa nazvino. Kuti mavikirwa azvine tiri kuona vanhu vanouyiwa vari mumazimbo tsvaka vachibvawanawo kumapurazi kumaruzevha akasiyana siyana vachinyoresa kuvhota. Asi maitira vanoitwa vanhu ava, kana munhu achinge apedza kunyoresa kuvhota anobva azonyorwa mubhuku rinenge rakabatwa neyuti wemusangano. Onyora munhu zita rake nenhamba dzake dzechitupa nasabhuku wake neid nhamba yake. Saka chinhu chakafana ndakatombobvunza umwe yuti wezanopiwa kuti munoitei zvakafana nezvizvi. Zvaingodi kuti munhu mabatsira vanhu netransport munozvinyoresera. Chiri chakaipa icho kuti munozotyidzira vanhu kana munhu achirohwa nhamba yechitupa chakwe nasabhuku wake.
Vamoyo, we are out of time, but pachidimbu ngamafichane 30 seconds kuinonga kusho kwavanya vasakhula avaloki vangapalisi 30 seconds.
Okay, ndakutenda. Kune vasati vanyoresa kuvhota kuvadiki
nesindebele mfundisi.
Okay, ngitandawo kuti kuna lavo avanda vacha asikambe soke siyo mbalisa kuvhota. Ukubvalisa kuvhota kuhlupi. Mausika lapo kamba neid yako vayaitata vayavachela kuti minangu vhotela indawo iso vaiteka ikona naye bhuku maikona. Uyakamba pakati vayakutata isithombe namafingerprint vayakurejesa njalo kunyekeza islipi nyana negama lako newadi yako.
Siyabonga mfundisi, siyabonga. Msorry, out of time. Baba David, I'm told you are back ecingweni. Unfortunately, asela sikhathi kodwa in 30 seconds kuyini ongakusho kulaba abalokhu bengakabhalisi? 30 seconds.
Abangakabhalisi besikhuthaza ukuthi ababhalise ngesiphangiphangi yelithuba abalalo ukuthi ama-communities lapha abakhona babhalise ukuvota. Njalo kutathe yini ukuthi nalaba abathatha ama-ID noma lesi sinye zithathe i-ID yakho uhlale le
thank you the Nkosi Corner David, and that brings us to the end of our show. Would like to thank our guests, that's Nkosi Corner David of the organization Ekaya Vote 263, and Mr. Yangasen Matete of Project Vote 263. Also, thanks to our viewers and listeners at home. Let's make another date tomorrow. I am Tungamili Nkomo. Kunai Zimbabwe.